tinotaura kuti nyika yakatarisana nenzara huru because mukatarisa percentage iri kutaurwa iyi ipercentage yakakura zvekuti 58 madistricts haana chikafu chinokwana kureva kuti senyika takatarisana nenzara yakatsvuka.
Tichitarisa nemamiriro akaita dambudziko renzara iri, matunhu here anganzi anombomiswa kune matunhu ari kuda rubatsiro pane inonguva?
Isi maassessment zvaanoita achishanda nemaaverage hazvireri kuti every household yedunhu kana dai harinzi ane chikafu ai hazvireri kuti chikafu ichocho chiri muimba yega yega. Vari kusenza nemaaverage yekuti tikaona uwandu hwechibage chakakohwewa mudunhu iri chingakwani kuriritira vanhu vedunhu iroro, asi hazvireri kuti vakakohwa vanopa vasina kukohwa. Saka munozoona kuti even mumatunhu acho ari kunzi makaguta imomo mune vanhu vanenge vachida kutopiwa ribatsiro. Ndizvo ndizvoone kunenge kusinawo, kunogona kunge kuine dzimbawo shoma dzakakohwa zvinoenda pamberi. Saka zvazvinotaura ndezvekungoti almost every district rinotenge richitoda a kind of a food aid kuti vanhu vasafe nenzara.
Tiri kuona kuti hurumende ichibatsirwa nemasangano akaita sana WFP neUnited Nations vari kutsvagawo rubatsiro rwavari kuti hunodiwa nekukasika. Pane zvati zvaziviswa here kuti zvati zvawanikwa?
Ina hatisati taverenga maripoti yekuti pane chikafu chati chavapo here. Handingade kuti ndipe maonero angu nekuti handisati ndaona ripoti iri kuratidza kuti mari iya yakakumbirwa yamari yapuredyiwa. Asi chatinoda kuchitauri ndechekuti makwikwi ari kumadhona akanyanya kukura nekuti mukatarisa iye ino Southern Africa pachiyo zvayo ine nzara, mozoenda kunana East Africa kwana Somalia vane nzara huru sazvikare, then mozoenda kuri kurwiwa dzihondo kwakadai neko kunana Middle East tichiyeni. Saka madhonas iwa mamwe mamwe anopa ndo anenge achitarisirwa kupa kwese ikoko. Saka zvinoreva kuti mazino chavo kuti tikwanise kuwana rwese ruyamuro rwatiri kukumbira.
Kunze kwekumirira rubatsiro irworwu, zvii zvingaitwa nevanhu kuti vange vachikwanisa kurarama? Mune dzimwe nzvimbo tinonzwa vachinzi vari kuchera goridhe munzizi nezvimwe zvakadaro.
Ndizvozvo vanhu vanoita hwakumupapu dzakasiyana siyana, asi hwakumupapu dzimwe dzacho dzine njodzi.